Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri, tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wemugovera zvita 21, 2024. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mapurisa oyambira vatyairi vedzimotokari nemabhazi kuti varemekedze mitemo yemumigwagwa apo nyika yatarisana nezororo rekisimusi negoredzva. Sangano reZimbabwe Human Rights Association roparura gwaro rinoratidza mafambiro akaita zvinhu mumashandiro emasangano akazvimirira mugore ra2024. Vagare vakawanda kumaruwa vanoti gore ra2024 ranga rakaoma zvikuru nekuda kwekusanaya zvakanaka kwemvura. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Masangano anoona nezvekufamba kweveruzhinji mumigwagwa anoti anowirirana nekurudziro yemapurisa yekuti vanhu vangwarire mukufamba pamazuva ano ezororo. Zimbabwe Republic Police inoti vatyairi vanofanira kumira kana vachinge vaona tsaona mumigwagwa, vobatsira vanenge vakuvara uye kuzivisa mapurisa nekukurumbidza zvinenge zvaitika. Mapurisa ari kuyambirawo kuti munhu haafanirwe kubva panzvimbo inenge yaitikira tsaona mapurisa asati asvika, sezvo kuita izvi iri mhosva. Mapurisa anoti munhu wese ane basa rekuchengetedza upenyu hwevamwe vanhu nemidziyo mumigwagwa. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa vaPaul Nyati, asi mumashoko avo kuStudio 7 vakati vanoshanda nevese vane chekuita nekufamba mumigwagwa mukupa chenjedzo neyambiro kuitira kuti vanhu vasarasikirwe neupenyu pazororo.
Vatyairi vedu vanofanira kuongorora matyairi avanoita dzimotokari. Tiri kushanda nevamwe vakasiyana siyana semapurisa eZimbabwe Republic Police, tiri kushanda neveTraffic Council, tiri kushanda neMinistry of Transport, tiri kushanda neivo vemabhazi chaivo chaivo, tiri kushanda navo. Saka munhu wese anochekuita nechemugwagwa tiri kushanda naye kuti vanhu vatyaire motokari zvakanaka. Nekuti ndoo nyaya hombe yataona kuti vatyairi vanofanira kutyaira motokari zvakanaka. Uyezve kana iri motokari yemhuri ngaive motokari yemhuri, kwete kuti vanotora motokari yemhuri vachiti vari kuenda kuzororo. Motokari kana iri Honda Fit inofanira kutakura vanhu vana kana vashanu, toona yakatakura vanhu gumi.
Avo vanga vari mutauriri wemapurisa vaPaul Nyati mumashoko avo kuStudio 7. Tabatawo mukuru wesangano reZimbabwe Passengers Association vatafadzwa Goliati kuti tinzwewo maonero avo.
Isu sesangano rePassenger Association of Zimbabwe hatina kumbobvira tatinyarara. Tiri kuita zvese zvatinogona kuzivisa vanhu nekuyambira vanhu nyaya yenjodzi pamugwagwa kuti vangwarire. Iye zvino tiri kungokurudzira vese vafambi vachazenge vachida kufamba kuti vange vachironga rwendo rwavo nguva iripo, vasangoeri kana vangoda kungofamba ipapo vasina kugadzirira.
Ndezvipi zvamuri kukurudzira veruzhinji mukugadzirira kufamba kwavo panguva ino yezororo?
Zvingokurudzira veruzhinji kuti vakwire mabhazi nemichovha nemateksi ane nhamba tsvuku pachena, vasangokwire chero chero chavanenge vaona zvipipipi kana chimushikashika. Izvi zvine njodzi zvokwira mota idzodzo kunyanya kumahighway.
Asika zviri kunzi kune vemichovha yakachipa inokasirawo kufamba zvakare pamigwagwa apa.
Vanhu vakawanda vari kukwira mota dzematsotsi vasingazivi nevachida kukurumidza kuenda. Tiri kuti kumhanya haandi kusvika. Ngatiite sarudzo yakanaka yekukwira mabhazi nemuchovha nematekisi zviri pamutemo zvine namba tsvuku pachena, kwete kukwira zvipipipi izvo zvine njodzi zvokuti wakaita tsaona hapana rubatsiro rwaunokwanisa kunge uchiona kubva kumakambani einsuarenzi, hauna kuchengetedzeka. Uye zvakare mota yauri kukwira hauizivo kuti imotikari yani. Saka vanhu ngavangwarire, vakoshese upenyu hwavo pavanenge vachifamba, vaite sarudzo yakanaka. Zvinonzi vakuru mavanze venjewa.
Avo vange vari mukuru wesangano reZimbabwe Passengers Association vatafadzwa Goliati vachitaura vari parunhare kukadoma. Vanorwira kodzero dzevanhu vanoti vatambira chirongwa chakaitwa nezuro chekuparura gwaro rinoratidza mafambiro akaita zvinhu munyika mumashandiro emasangano akazvimiririra mugore ra2024. Gwaro iri rakaparurwa nesangano reZimbabwe Human Rights Association richishanda pamwe chete nesangano reObservatory for the Protection of Human Rights Defenders. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata murwiri wekodzero dzevanhu vari mukuru wesangano reZimbabwe Human Rights Association, vadzika maibere.
Gwaro ratiri kuparura irori rinonzi iro the 2024 State of Civic Space Report. Rinobata nyaya dzakawanda, asi zvikuru sei rinobata nhau dzemashandiro anoita masangano akazvimirira oga. Isu takabatana pamwe chete, isu seZim Rights takabatana pamwe chete nemasangano epasi wose, sangano rinozikanwa nekunziro the International Federation for Human Rights. Rinobatanidza masangano anopfuura 120 vanorwira kodzero dzevanhu pasi rose. Saka takabatana tikati hatimbonanganidzai kuti civic space yakamira sei muno muZimbabwe. Ndobva takurukura nemasangano anoshanda muno muZimbabwe anosvika iwo 67. Fa 67 ipapa pane hatinoti manational NGOs vanoshanda vakatekeshera nenyika yose.
Nhoroondo yamuri kupa iyoyi yakakosherei muZimbabwe nhasi?
Yakakosha zvikuru nekuda kwekuti muno muZimbabwe pari zvino tiri kukurukura nenhau yatiri kuti iyo PVO bill. Ende vazhinji vemasangano akazvimirira ega vanotyira kuti PVO bill inovakanganisa mashandiro avachaita. Saka mu-2024 State of Civic Space Report takagara navo pasi kuti vanyatsobuda pachena. Tikaona kuti vanopfuura 98 vanotya ivo kuti PVO bill inovakanganisa mashandiro avanoita. Masangano mazhinji anopfuura 70% vari kushanda vasiri pasi pechikamu chePVO Act. Zvichireva kuti PVO bill parichava mutemo, masangano ese waya vanenge vaakuita sekunge vari illegitimate.
Gwaro renyu iri rinewo here kurudziro yarinopa kuti zvinhu zvingafambiswa sei munhau dzamuri kubata idzi?
Zvakawanda zvinokwanisa kuitwa. Ripoti irori rine zvakawanda zvari kukurudzira. Chekutanga ndechekuti mutemo wePVO bill, mutemo uri kuti paradzanisa, uri kukonzera iya yatinoti muchirungu polarization. Hausi kubatanidza vanhu. Ukatarisa mashoko mamwe aibuda muparamendi nemusenati ndeaya ekutoti vamwe variko vanotoona masangano akazvimirira ega sevanhu vakaipa, maenemies of the state. Izvi zvinokonzereswa nemapoliticians. Saka zvakabva zvatokanganisa mweya uri kufamba wakatenderera pane iyoyo inonzi PVO bill. Approach yatinoona yatiri kuti isusu a nation building approach ndo yatiri kuti a round table on the protection of civic space.
Avo vanga vari mukuru wesangano reZimbabwe Human Rights Association, vadzika maibere, vachitaura vari parunhare kuHarare. Vagari vakawanda kumaruwa vanoti gore ra2024 ranga rakaoma zvikuru nekuda kwekusanaya zvakanaka kwemvura. Nunurai Jena anoti panyaya inotevera.
Vagari ava vanoti kusanaya kwemvura zvakanaka kwakaita kuti vashaye zvekudya nemvura yekunwa ivo nezvipfuwo zvavo. Mumwe mugari wekunyamakate mudunhu reMashonaland West, Vali Roy Msendami, vanoti zvirimwa zvavo zvakatsva uye vari kurarama nekutengesa huswa.
zvinhu zvazvakaoma makore rino zvekuti vamwe takatotanga kutorarama netotengesa huswa hwepfirira mudzimba.
Mudunhu reMashonaland and Central Kumbire vagari vanoti hapana chavakakohwa zvekuti vave kurarama nemichero yemusango yakaita semasau nezvimwe sekutaura kwaMy Loveness Kuvheya. Vamwe vagari vekumanyene kumaronda mashanu vave kurarama nemichero yesango. Mambo Ngezi vapita pasi pamire vanoti nguva yenzara Mwari nevadzimu vanoita kuti michero ibereke zvakanyanya kuti vanhu vararame.
Pane nzira dzavanoita nazvo kuyambuka vanhu tine michero inoti kana kusina mvura iyo ndobaninatoita mai zvinhu zvakatongosvitwa zvakadiri naMwari.
Kusanaya kwemvura zvakanaka kwakaitawo kuti mvura yekunwa ive shoma kuvanhu nezvipfuwo. Mumwe mugari wemudunhu diki reChegutu vatanaka Mafusire vanoti vakarasikirwa nemombe nhatu nekuda kwekushayikwa kwemvura.
Mukuona kwangu inini 2024 ranga riri gore rakatiomei chaizvo. Rakanyanyisa kuomera vanhu vanogara kumaruwa. Uye varimi.
Varimi vanoti zvirimwa zvavo zvakatsva zvekuti vave nedambudziko rekutadza kubhadhara zvikwereti zvavakapiwa nemabhanga vachitenga mbeu nefotireza. Patabvunza kuti sei varimi vasingatore mainsurance vaEdmore Mazarure vanoti varimi havakwanise kubhadhara nekuti vanowana mari shoma mubhizinisi rekurima.
It's because of course munhu anofanira kuti afford insurance kana kuafoda kuti because kana akangoningirikirwa that's why njono kuti mafarmers they are poor because izvozvo akaroyerwa muningi futi kaite nechivhamako isina kuinsure.
Mukuru warimwe sangano rinomirira varimi reZimbabwe Integrated Farmers Union amai mai wePGT vanoti kurima kunofanirwa kuvandudzwa kuti varimi vakawanda varime nemvura yemadiridziro.
Makore ano mari yakawedzerwa inodiwa kuzvirongwa zvetechnology, research, climate change, kuwanikwa kwamainputs anotengeka nezvimwe zvinoita kuti kurima kuvandudzwa. Zvirongwa zvekurima tichichengetedza mvura, kurima tichibuditsa goo rakakura nemari shoma uye kuwana zvokurimisa tisingamirire magovernment programs oga.
Mumwe mutevedzeri wegurukota rezvekurima vaPeter Hartatos vanoti hurumende iri kuedza nepainogona napo pose kuyamura vagari pamwe nevarimi nezvirongwa zvakawanda zvinosanganisira chepfumvudza vachipiwa zvikwanisiro zvekurimisa zvinosanganisira mbeu, fotireza nemishonga yesora. Asi mumwe murimi asina kuda kudomwa nezita wekumarondera mudunhu reMashonaland East anoti hurumende iri kutadza kunyatsosarudza varimi vanorima zvechokwadi zvekuti mbeu nefotireza zviri kupiwa vanhu vasingarime asi vanozozvitengesa nemari iri pasi.
Hakuna proper vetting yemafarmers panyaya yekuti tione capacity yemunhu kuti akwanise kurima ndima yaari kudi yaari kuapply. Vazhinji varotowana mainputs vanhu vasiri kutorima vanozonotengesa mainputs iwayo.
Kushayikwa kwezvekudya kwakaita kuti mamwe masangano akazvimirira oga akaita seWorld Food Program ayamure vagari kunyanya yekumaruwa nezvekudya. WFP inoti vanhu vanodarika mamiriyoni manomwe vakatarisana nenzara muZimbabwe uye vanoda ruyamuro kusvika muna kurume gore rinouya. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Iko zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa mabasa evanhukadzi cheWomen's Forum chatinopakurirwa naMarvelous Muhlanganyauye weStudio 7.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganyauye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Melody Gwangwara vesangano reZimbabwe Women's Bureau vachange vari kukurukura nesu pamusoro pemabasa avari kuita vachibata nemadzimai vari kumaruwa. Tinokuchingamidza nemufaro pano pachirongwa chedu. Mungatitsananguriro kuti mabasa api amuri kuita nemadzimai ekumaruwa?
Musangano weZimbabwe Women's Bureau tirikushanda nemadzimai ari mumaruwa majirimana egoko eganda seke nana mutoko tichinita na gabini madili zile tichandika ya kini tisola tichandika azewa kututite madili zile edrit haya nederi za kura sita kumbra nesundu wa ishi kura rama yekushandika kama mirira ukundoye mbira ya rashio maaita na inti na mairi aita maka ya kati kakati kuzama kututite nge tezego na mirie zinda beizani kujira uye huwe madzimai akwa nse kura mbajua na
madzimai arimunji mbo zamburu kushandira izi varu kutambira sei jirongwa izi
madzimai arikufari na jirongwa izi nekuti warikuwa nisa kushanda uzasita mabasa au lasinga rwadziweja kanyani nekuti alata iti basa rumu rwadza nisashuro ugoisa kura mzgomo wachina chira mbura kini kupati mambu kutuwa kwa nse kudiri ziwa pari jini mbura ini nge ichingu fandani na paipi kichenda pachirina hiyo zoisi ngara siki watikanisa kwa magora sakura wiki barabara kujifariza chakanyani ya magaden osa atinao tunema zimai mangani 2020 kwa garden garden nema zimai akawanda itatika si isaifi ya nema zimai 36 wari kufarira zirenda chakiriki ya chakanyani kisha mbeza mararamiri awari kuita numeri zawa kata karisa panaoze kuwa na kinyange mari hiyo magariro mba chai mba mitarunyararo mkawonika kujitani maa
madzimai aya ari kurima zvirimwa zvipi uyezve vanozokwanisa here kuwana kwekuzvitengesa nekuti vamwe vanowanikwa vachimboshora kuti ehe tiri kurima asi kwekutengesa zvinhu ndokwatiri kushaya
madzimai atiri kushanda nawo ari kurima zvirimwa zvakasiyana siyana tichizosanganisira matomatisi hanyanisi chibage makerotsi uye nemhiripi mukurima kwavari kuita vanorima chirimwa chine maketi kare kana kuti chiri kudiwa munharaunda yavo takatarisana nechibage chakaita mwaka wakura nguva yechando wakaita chibage chavakatengesa munamagumiguru gumiguru nanagunyana zvakaita kuti vakwanise kuwana mari yakatikuti pari zvino vari kurima mhiripiri tichiita yatinoti contract farming saka vanotorima zvinhu zvinovanenge zvinovatengi vanenge vari toripo vakazvimirira
tichitarisa kuti mataura imi kuti mune nzvimbo dzamuri kushanda nazvo munobatana here nehurumende mukuita mabasa aya
mabasa ose atinoita tinoshanda nehurumende nekuti zvekubva tinoita tinenge tichitarisa waro wenyika yedu yezimbabwe ndikiiterero yatinoti ngf1 zvekubva tinoita semango zvinenge zvichisapota nedonge rezimbabwe pabasa ratinoita rekurima tinoshanda nemaagricate officer tinoshanda nebandiko reministry of women affairs zvakanyanya kuitira kuti tikwanise kubatsira madzimai ari munharaunda idzodzo dzavanenge vachitungamirira
vanenge vachida kushanda nesangano renyu vanokuwanai kupi
vanoda kushanda nezimbabwe women's bureau vanokwanisa kutiwana pamasaisaita webhusaiti yedu inoti www.zwbonline.org pafacebook vanokwanisa kutiona zvakare zimbabwe women's bureau pax yaimbodzityisa vanokwanisa kutiona zvakare zwb.org uyezve patiktok ipo zwb saka atinowanisa takanyanya uye panhare vanogona kutibata pa+26342747433 vanoda kushanya maofisi edu anowanika panhamba 27 robert mugabe kubulawayo muharare anowanika panhamba 43 inside bed muwesaide
mukushanda nemadzimai aya munee muchishanda navo pachena here
madzimai sese tinoshanda navo pachena tichizodi tiri memba kuti institution yekuti vanoda kushanda nesu vanoda kusapota basa ratinoita vakasununguka kujoina zimbabwe women's bureau nemari nyika $3 pagore kune vari kunze kwenyika vanobhadharawo $20 pagore vachisapota basa ratinoita asi vanowana zvikwanisiro vanowana pachena nekuti tiri kushanda kunharaunda dzimba dzimai akanyanya kusaririra kana kuti nzvimbo dzine vanhu vanoshanya vachouri zvakanyanya vatinenge tichida kusimudzira
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje ini ndiri Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Zvino tokupai chirongwa upenyu hwedu our lives icho chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu chatinopakurirwa naJonga Kandemiri weStudio 7.
Ndinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nasi tine hurukuro nava Shadrack Pasipanodya vane makore makumi masere nematatu ekuberekwa vepapurazi re 3A Tanridge kuNyamazi mudunhu renyanga avo vari kuti kune vanhu vari kurwisa kuvatorera purazi ravo ravagara kwemakore makumi matatu nemasere kana kuti 38.
Zvaita dambudziko rekushunguruzwa nekuperekwa zvinhu zvese zvifanira kushandisa papurazi. Hapana chondingagoni kuti kana dai ndikaenda kumakara mapurisa pane chinobuda, asi ndikazoenda kumakoti asi ekunyanga kana kuti pamukasa ndinoenda kuhwina kesi dzangu. Uko ndinoenda kuhwina makesi dzangu inini kwamutare kana kuHarare kupointira kukoti ndinoda zvinobva pamirongo dzemunhu nemapepa asina basa. Ndoenda kumapurisa, mapurisa acho ndiwa mukati menyaya dzacho.
Muri kuti vari kukushungurudzai, vari kukushungurudzai nemutoo upi vapasi panodya?
Chokutanga ndakatorerwa mvura yeirigeshen. Chechipiri ndakatorerwa ngombe 38. Chechitatu iye zvinezvi muri kugadzikwa vanhu kuita resettlement mupurazi mangu. Ine vanhu vari kuzvidikisa hatitongi patiri kutonga.
Mune magwaro here anoratidza kuti purazi nderenyu?
Ndinova vajonga nokuti ndiyo puri kundinoenda naye kukoti izvino. Handisina option babati ndaneta pamwe ndinomborohwa kuti usati mangariyeba. Ndoenda kumapurisa, mapurisa anosvika achitsveka.
Mati maendawo here kana kumahofisi ebazi rezvekurima kana kuendawo kana kugurukota rinoona nezvemapurisa rezvemukati menyika muchipawo chichemo chenyu?
Ndinawo ese mapepa edu ohome affairs yekuministry of agriculture yekuministry of range. Ndinawo zvese hapaitondida. Gurukotaro ndakatarisana naro paendi ndeni dhabhengwa. Saka ndine tsamba yadhabhengwa yekuti mapurisa regai kushungurudza munhu. Munhu wese ane ikoro rake muzimbabwe. Pa2021 ndikaenda ngunyan duzi kuenda kuona minista, ana kuona minista. Saka zvino ndinesa, saka ndati zvandinesao riyeri tetiyetezi ndichishungurudza here. Saka ndati zvabudawo ndizivo kuti minista kana kuti cabinet secretary wanoti chii. Woti mapepers acho ndinawo ekukoti. Mapepers amwe ari kuripota kuti nyaya dzatizudzi kana kuministi dziri kuitwa underground. Saka ndozvidini mapurisa wondiita basa rekunge harakeni kuteera ngebe dzangu. Ndine tsamba ndanyorwa nebheta rehurumende richitaura zvemuno kuti gungazi kuti usashungurudze munhu ane makore akadarepo. Vanoti hatibvumi zvinobva kumakare, kunobvuma zvinobva pamuromo wemunhu. Saka muchaona mapepa acho, muchaona vanhu vacho vari kudaro vati mapepa vanoti hatibvumiri izvozvo zvinotorwa kukoti.
Kova makavakidzanawo nawo havasi kubatsirawo here vachitsigira kuti aiwa uyu munda ndewenyu?
Vanototorwa kuti zvetiri kuita uyu iwo ukapinda munyaya dzacho ndizvetinokuita wezvi nekuti uyu kutendeka.
Zvikonzero zvipi zvamunofunga kuti zviri kuita kuti mubviswe panzvimbo iyi? Inyaya dzezvematongerwo enyika here, kutadza kugarisana nevamwe here? Zvikonzero zvipi?
Matongerwo enyika ndiyo ndirufu. 87 kusvika ndakagara gore rimwe chete 86-87 ima ndatangwa. Ndingatotaura yaidu zvatiri kutaura. Kana munhu akuona kuti munhu ane 38 yezi achishungurudzwa aitorerwa mwenzi pasina kuti ng'ombe yacho munhu atengesa ng'ombe yacho ndi kuti atora ng'ombe yangu. Haana kumbotengesa, pane witness kuti atengesa ng'ombe kana kuti pane movement permit yeng'ombe zvese hapanazvo. Asi ndinoshungurudza ini ng'ombe dzangu dzatoka kuti ndirambe ndichitaura hazvichaiti. Mapepa angu ndiwo achataura pamwe neangu nekuti amwe mapata anomaliport.
Manzwa hurukuru yataita navaShadrack Pasipanodya vepafarm 3A kuNyamazi kunyanga muchirongwa chedu upenyu hwedu. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa. Anokuonekai nemufaro semazuva ose, ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Musakanganwe kuteerera chirongwa ichi zvakare svondo rinouya. Nhau dzemitambo. Vamwe vanoita zvemitambo vanoti vane chivimbo chekuti zvinhu zvichagadzikana gore rinouya ra2025, vachiti gore ra2024 zvinhu zvange zvisina kumira zvakanaka. Asi vamwe vanoti vakakwanisawo kuwana mikana uye vanofara nematanho akatorwa nehurumende muna 2024 mukusimudzira nyaya dzemitambo. Mutori wedu wenhau Pasmore Ndlovu anoti panyaya iyi.
Mumwe anobika mitambo yemafirimu achishanda nesangano reNATSA Zimbabwe, Prosper Kudzai Madanzi, anoti gore ra2024 range rakamunakira zvikuru kuburikidza nemikana yaakawana yemabasa akasiyana-siyana.
gore rino rangira kanaka chose ende tinotarisira kuti gore rinouya mikana icharamba ichofurika zvakanyanya.
Muimbi ane mukurumbira Alexio Kawara anoti zvimwe zvakakonzera kusabudirira kwevamwe mune zvemimhanzi gore rino inyaya yekubiwa kwezvigadzirwa zvevamwe pamwe nekushandiswa nevamwe zvisina mvumo kana kuti copyright infringement.
Kana vanhu vakabasa ratinge taita isusu vachishandisa kuimba kumabasa vanoitawo iwo kana vari vaimbi asi vasiriwo vakanyora uye kana kuti munhu achitora rwiyo rwako obva aruitisa anganziwo marimikisi kuitora obva waigadzira zvakare uchitsikisa rwiyo rwemwe munhu rwakaitwa kare.
Mitambo yemadrama netheatre inonziwo yakaita zviri nani gore rino kana zvichienzaniswa negore rakapera ra2023. Mukuru wesangano reZimbabwe Theatre Academy Valoid Nyikadzino vaudza Studio 7 kuti zvirongwa zvavo zvizhinji gore rino zvakakwanisa kubudirira kuburikidza nerutsigiro kubva kuhurumende pamwe nemasangano ekunze izvo zvakaita kuti vakwanise kubuda kunze kwenyika nezvirongwa zvakasiyana-siyana.
Vazhinji vakaramba vakamira vachiedza kuita kuti zviite, vanodzidzisa, vanobuditsa mitambo yacho, vanodzimwe dzinoendawo kunze kwenyika, vanonyora mitambo. So munoona kuti mapoka makasiyana-siyana muchirongwa vangati remain resilient vachigadzira mitambo.
Vanongorora nezvemitambo vachidzidzisa zvemitambo nekutorwa kwenhau paMidland State University vaAbel Dzobo vanorombedza zvikuru mitemo nehwaro hwakasiyana-siyana hwakaita seNational Film Strategy vakati zvinotarisirwa kuzosimudzira vakawanda makore anotevera.
Yakanaka zvikuru zvokuti dai yangokwanisa kutevedzerwa zvairi izvozvo chokwadi film industry yemuZimbabwe inosimuka kubva pairi papa ikava industry inotyisa chayo muZimbabwe tikavaone yatinoti Hollywood.
Madzimai anoita zvemitambo anoti wakasangana nematambudziko akawanda anosanganisira kushaya zvikwanisiro zvebasa nemari asi vanofara kuti madzimai anoita zvemitambo ave kusimudzirwa. Mutambi anotungamira sangano reZimbabwe Female Arts Practitioners Platform Muzvare Angeline Dimingo anoti anofara kuti madzimai ari kusimudzirwa kuve vatungamiri asi vanongoramba vachikurudzira kuenzaniswa kwemikana pakati pevanhukadzi nevanhurume.
Asi zvisinei hatidzori tsvimbo, tiri kuramba tichirwira mikana yevanhukadzi kuti ienzaniswe neyevanhurume.
Mukuru weNational Arts Council of Zimbabwe vaNapoleon Nyani vanoti gore rino sangano ravo rakawanisa vatambi vakawanda mikana uye vanotarisira kuunza zvirongwa zvakawanda gore rinouya nedonzo rekuvandudza chikamu ichi.
Tine mitambo yatakaita gore rino yakafanana ne chibuku Road to Fame, Culture Month, Nama, chibuku Neshamwari Dance Festival neimwe mitambo yakawanda yatakaita yakabuda ikafamba nemazvo mukusimudzira maartists edu emunyika muno muZimbabwe. Tinotarisira kuti mugore rinouya tiwedzere mwando pabasa rekusimbisa maartists kuti ashande basa ravo vakazvimiririra semabhizimisi.
Vatambi vakawanda munyika vanobuda kunze kwenyika vachindotsvaka mafurumanyoro kunyika dzakaita seSouth Africa, Canada, United States nedzimwe uku kwavanoti kune kugadzikana pamwe nemikana. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Pasmo Ndlovu.
Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Mapurisa oyambira vatyairi vedzimotokari nemabhazi kuti varemekedze mitemo yemumigwagwa. Sangano reZimbabwe Human Rights Association roparura gwaro rinoratidza mafambiro akaita zvinhu mumashandiro emasangano akazvimiririra mugore ra2024. Vagari vakawanda kumaruwa vanoti gore ra2024 ranga rakaoma zvikuru nekuda kwekusanaya zvakanaka kwemvura. Tabva tasvika kumagumo kwechirongwa chedu. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumirei kutsambambozha yedu inoti studio7@voanews.com. Anokuonekai nemufaro nekukushuvirai zororo rakanaka. Ndini Evans Zeninga. Ndiri muWashington, D.C.
Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo omhla ka 21 Mpalakazi 2024 ngudaba kaNcube. Endabeni zethu lamhlanje
sikhangeleleke ubungozi kumbe izindaleko ezingabakhona ngendlela thizeni ezehlukeneyo zingaba ngezenzelo kanti nempazamo yoluntu. Ngakho besikhankasela ukuthi silombe ikhazi ngobuningi balo.
UZulu ukhuthazwa ukuthi aqhubeke esipha igazi kakhulu ngesikhathi sekhefu lekhisimusi lokuqala komnyaka omutsha. Izakhamizi zeWange zithi seziphelile izifuyo ezibayeni ngenxa yenyamazana zendle. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uhlangothi lukahulumende olubuthanisa igazi ngenhloso yokuphathisa abalimeleyo labalemikhuhlane etshiyeneyo olwe-National Blood Service Zimbabwe luthi luqhuba kuhle uhlelo lokuqoqa igazi ngesikhathi sekhefu lekhisimusi lokuqala komnyaka omutsha. Uhlelo lolu olusungulwe ekuqalani kwena linyanga luhlose ukubuthanisa amaphayinti egazi edlula inkulungwane ezisikhombisa i-7400. Kungakedluli iviki yakuqala yenyanga kaZibandlela. Kuvame ukuba lengozi eziningi ngesikhathi sekhefuleli okwenza kufunakala igazi eliningi lokunceda abalimala engozini ezijiyeneyo. Uhlaza lolu daba sixoxa nomnumzana Sifundo Ngwenya oqoqa inhlelo zeNational Blood Service Zimbabwe ezabelene sezansi yeZimbabwe.
Sithi thina umkhankaso usuqalile kumtshelwe kahle ngongusi wenkampani le umadam uMisi Maro evula ke ukuthi hhayi kakugijini kugcwale uchaphakwe indawo yonke. Sizame ukulomba igazi eleneleyo sikhangeleleke ubungozi kumbe izindaleko ezingabakhona ngendlela thizeni ezehlukeneyo zingaba ngezenzelo kanti-ke nempazamo yoluntu. Ngakho besikhankasela ukuthi silombe igazi ngobuningi balo.
Okwakhathesi isiphala segazi kumbe inani elikhona limi njani? Liyajabulisa na kusukisela ngesikhathi liqala lolu hlelo libona sengathi igazi elikhona liya lisanda na?
Lona ngokwalo ngamanani, kodwa-ke angithi uyananzelela ukuthi ukufaka esiphaleni segazi kufana nje lomuntu oledamu lamanzi. Ukuthi ngathuka thizeni uyabubika ukuthi hhayi amanzi akhona, kodwa kusiya ngokusetshenziswa uyananzelela ukuthi abe lokhu esetsha ikakhulu nxa lezulu lakhona elinayo linanga kahle. Kanti-ke lapha ngacathanisa ngithi singaze silombe kwindawo thizeni igazi elingani liningi, sicathanisa ngalokho besikukhangelele ngisala lesingante thizeni ukuthi ekusebenziseni ngapha kunjenje sikhangelane labantu abathathele imvukuzane ezithiyeneyo esibelethu eyamabele eyabobabe-prostrate kuzokuba le mikhuhlane eminye ethize ezidala ukuntshintsha komkhathi climate change. Sikhangelane njalo lezingozi zomgwaqo ezibhahile leyo kuvele sezisikhalelile ngaphambili singakabe mbokuya ngapha konke khonoko kudla esakeni lele ngabantwana ezizalwayo lawo nina bayafuna ukuthi beyondiwe ngokufanelekileyo. Kanti-ke lezinye iziphathiso ezabanye abavele abangabumbi igazi eleneleyo emzimbeni yabo. Ngakho-ke singaze sithi thina silombile laphana ngokukhulu okungaka uzananzelela ukuthi izibhedlela ngobuningi bazo zabe zisiza ngamandla lazo zisiya ngendlela ezisiyeleyo ekudineni kwazo igazi eliyabe zilidinga leziphathiso zabo.
Umbiko elihamba lawo nxa lisiya ebantwini ngothini?
Umbiko uthi lakho umuntu oyake tshayelwe ucingo yingozi kumbe ukuswele kuthize kudinga kuthole ukuthi abe sedinga iziphathiso lwegazi mbe igazi ngokwakhe. Ngakho-ke hlezi ulungile, ulungele ukuthi lawe ma usulidinga lelo gazi ngathuba ozalidinga ngalo wenelise ukuthi ulifinyelele ulithole kwazisele iy'mahhala. Into yamahhala ukuzuyiza umahhala layo ukuthi ibe khona. Ngakho siyakhuthaza-ke kakhulu ukuthi bakithi zilomhle sitshaba bantu abahle bakithi siyacela lisondelele endaweni thizeni lapha esitholakala khona. Sinawo ama-mobile teams akhankasayo amabili nimumsubuye kanti lesine kinika lethi laphana ku JNN komo nokuthi sathi ngokara emain post office kuvulekile khona phana insuku zonke njengaphandle kwangisonto kodwa ke ngokulungisisana sicayisana kungaba labantu abafisa ukuthi bachaze ukuthi bayinikeza igansi siyalivulela nje kwenze ukuthi kube lula kanti siyacela sibe sigqugquzela ukuthi hayi asisebenzeni sicaphele jayela kuhle ucaphele nganatampo njalo wenze ulandele imigomo nemibandela yemgwaqo lawe wena ohamba ngenyawo kubuhamba ngani nanzelele ukuthi okusebenzisayo okuhambisayo kube ngokuza kuhlenga impilo yakho kulokuthi uzifake impilo emthekweni.
Umnumzana Sifundo Ngwenya uqoxa inhlelo zeNational Blood Service Zimbabwe ezabelene nesezansi yeZimbabwe. Ubesecingweni leStudio 7 ekobulawayo.
Lamlela ntwandwe, lamlela ntwandwe, lamlela, lamlelwa mshweshwe, lamlela nampawa fowembula.
Kwezemaphandleni. Abantu abahlala duzane leWange National Park lezinye izihonqo zenyamazana zendle bathi bathwele nzima lonyaka njengeminyaka edluleyo ngoba ziphelile izifuyo zabo ezibulewe zimpisi, izilwane, amaganyana lezinye inyamazana eziquma santando emizini yabo zidinga amanzi, amadlelo lezifuyo. Inyamazana zendlelazo zibulewe kuswelakala kwamanzi lamadlelo. Unokuthi abadlamini usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Kunengi okwehlele uzulu lenyamazana zendlelo nyaka ezabelweni ezitshiyeneyo. Anhlanganiso yeWildlife and Environment Zimbabwe Matabeleland Branch babi kuba inani lenyamazana lehlile eWange National Park ngenxa yesomiso esikhulu esidalwe isikhudumezi somkhathi eseEl Nino. Uphenyo kanda kwethulwa inhlanganiso le luveza ukuba iWange National Park isele lendlovu yezedlula kancane inkulungwane ezingamashumi amabili 22,000 okulinani elehlileyo nxa kuqathaniswa la kumnyaka ophelileyo lapho abenza uphenyo lokubala bathola ezifika phose inkulungwane ezingamashumi amathathu 29,000. AbeZimbabwe Parks and Wildlife Management Authority babika ukuba ezinye indlovu zatholakala zifile esihonqweni lesi ngenxa yokuswelakala kwamanzi lamadlelo. Isikhulumeli sezimparks umnumzana Tinashe Farao uthi kusukela ngoncwabakazi bathungatha bafica indlovu ezedlula ikhulu lamashumi amathathu 123
zifile. We have lost about 123 elephants in Wange National Park alone due to drought-related deaths.
Wonke umuntu uyazi ngokwenzakala isikhonqeni zethu ngesimo sendlala. Thina sibone ezingu-123 zifile, okuyikutsho ukuba uphenyo lolu lungabe lusitsho ukuba mhlawumbe ezinye zafa, ezinye zaya kwezinye indawo kumbe kababalanga zonke, kodwa njengoba sisebenza sonke bazosichazela.
UFarao ubike njalo ukuba lo izinga lokuzingelwa kwendlovu ngokungekho emthethweni kwehlile.
Over the last 3-4 years, I think we've not seen one elephant within the Wange National Park region to poaching. It speaks of the good work that we are doing.
Asibanga lohlupho lolu umnyaka wonke angithi kusukela ngo-2020 inani leli lehla kakhulu. IWange siyayazi yalohlupho lokuzingela, kodwa ngokusebenza kwethu sithungatha uhlupho lolu alusekho. Osekusele indlala, njalo sibangela ukuba sithole imbiko lembiko yokufuthela naphakathi kwabantu lenyamazana zethu ngoba zifohle siyadinga ukudla namanzi ebantwini.
Lokhu kufakazwa ngumnumzana Phumlani Ndlovu wesigabeni se-BH10 eWange.
Lezo mulo bekwa ati ngoba bohlala khona ngoba ngathi athethe ukuthi uyaphuma uyathola ngasela lutho ngoba ulala vele iphandle kabe sokudliwa indlovu kalathezi siyakhuma ngezibhida wathi wathi kuyasiphambanisa le masimini sokulala kulindile khona masimini encane akula benefit futhi oyithwele ebantwini.
Sexoxe njalo lo mnumzana Dumisani Khumalo owagwazwa inyathi yayilandela inkomokazi zikamakhelwane wakhe uthi kuvamile ukulinyazwa kwabantu zenyamazana lezi lenhlalo nje kayisemnandi.
Ukuthiya abantu bengabayanga kakhulu esigabeni. Inkomo zehlile ngenani lazo, abantu babe nenkomo esigabeni eziningi kakhulu ukuthi emunye imizi kwanisuka lenkomo ezidlula 2030. But ngenxa yendlala lo wildlife conflict esikhuluma ngayo, hayi mhlambi yehlile emakhaya lapha kusekho umuntu onenkomo esifika 30 right now.
Ukhansela wesiqintini sakatshetshethe umnumzana Given Moyo uthi kuyethusa ukwenzakala esigabeni sakhe.
Abantu bavala izibaya, abantu bavala amasimu, khuluma so iganga elinenge yalelinywa kodwa kusela umuntu ohamba kuyalini. ngoba abantu asikuthi abala interest asikuthi abala amandla amandla abalawo but bathi bona ngake zake silimi amandla ethu adilizwe kumbe achabalalise izinyamazana mahlayana nje.
Amagqwetha enhlanganiso yeZimbabwe Environmental Lawyers Association athi ukufuthelana ukukhona phakathi kwenyamazana zendlela abantu lokho kuqhubekela phambili bathi lokho kubangelwa ukukudeka kwamadlelo ukuswelakala kwamanzi ezikonqweni ukungabiyelwa kwazo kanye lokukhudumala komkhathi. Abohlangothi lweZimparks babika okufanayo besithi kusukela ngomnyaka ka-2019 kusiyabamba kodluleyo kwafa abantu abangamakhulu amathathu 300 ababulawa zenyamazana ze ndle kwalimala njalo inani elifanayo phakathi kweminyaka le bathi inyamazana zendle zadla inkomo ezifika phose yamakhulu ayisikhombisa 697 imbuzi ezedlula ikhulu kanye labo babhemi abalikhulu lamachumi amabili. Inhlanganiso yezemvelo ebona ngokwenzakala emazweni wonke e-International Union for Conservation of Nature yafaka umthetho onqabela amazwe ukuba athengise impondo zendlovu kulandela ukunanzelelwa kobungozi lokuchaba balala kwemvelo kodwa abezimparks bayakuphikisa lokho besithi ikho kubangela ukufuthelana phakathi kwabantu lenyamazana zendle. Ngimele iStudio 7 ngisewange nginokuthaba Dlamini.
Busi gaba sabo mama abesifazana abathi ubulukhuni umnyaka ka-2024 kodwa bafisa ukuthi kube lenguquko ekhanyayo ngomnyaka ozayo ikakhulu kungana izulu bethole ukudla ngemfanelo njalo lezifuyo zibe lamadlelo aluhlaza kubika uAnastasia Ndlovu.
Abesifazana abaningi abakhulume lomsakazo weStudio 7 bakhale ngesomiso esikhulu esikwele Zimbabwe esidalwa isikhudumezi somkhathi ese-El Nino. Iningi labo okwamanje abatholi ukudla okweneleyo, abanye bathi baphila ngokucela ukudla kubomakhelwane kumbe izihlobo labangane njengoba ingatholakali imisebenzi elizweni. Loba bebhekane lohlupho lolu banethemba lokuthi kuza kuba ngcono ngomnyaka ozayo kungana izulu. Unkosikazi Nomvula Mguni omele ibulawayo edalele eParliament uthi indlala ibhuqile elizweni lonyaka.
El Nino le khona ayisiyo le efana lale ebikhona ngo-2024. Sihope ukuthi kuzaba lomfefezo ozavuthisa at least abantu abakuhlanyileyo ukuze abantu badle. Yikho athi esikukhangeleleyo for 2025 ukuthi izinto nje lokwenza kwekhona kuzantshintsha le parliament kuzasebenza okulungileyo okufunwa ngabantu ukuthi imithetho ilungiswe ngoba ilizwe kumele lisetshenziswe ngemithetho.
Umbono wakhe usekelwa ngunkosikazi Othilia Sibandalaye olilunga ledale lephalamende ohlala kobulawayo othi ukhangelele ukuthi kube lokuthula eZimbabwe lokuba omama bathole imali yokusungula amabhizimusi kungela bandlululo.
Kodwa sikhangele ukuthi omama sithi isizwe akula baba okhona ngisho lomkhokeli okhona ongadlulanga kumbe ongathwalwanga ngumama. Lenhlelo zabomama ziyasilela, sikhangele ikakhulu inhlelo zokulima kubomama ngoba kuyizo ezingathuthukisa isizwe. Sikhangele njalo ukuthi ibhanga labomama labontanga lingezelelwe ngokugcweleyo imali lezi ezibonekiswayo njalo kuyehliswe indingeko ezifunekayo kakhuluma omama sebefuna imali lezo ukuze bezithole bethole amathalakitha bethole into zokulimisa.
Ngaphandle kokudla abesifazana bathi bebethwele nzima ngezempila kahle ngoba kabanamali yokubhadala ezibhedlela njalo leyokuthenga imithi yokuba bephephe emkhuhlaneni etshiyeneyo. Unkosikazi Sibongile Maphosa omele iMathebeleland South edalele eParliament uthi bekunzima lonyaka.
Uyabe ethola iphakethi elilodwa elama-sanitary pads ngomnyaka nge-allocation efakwe ngumthuli. Nxa
kuyikuthi umntwana yabethola iphakethi elilodwa ngomnyaka. Yebo ye, abazali labo babezama lapha lalaphana, kodwa uhulumende ukuthi athi yena uzanika umntwana oyinkazana isipho sephakethi elilodwa lama-sanitary pads ngomnyaka. Umntwana ongena esikhathini 12 times a year, abanye njalo bangene kabili ngonyanga.
Osakhulayo uShantel Mawire owenza izifundo zemfundo yaphezulu kodwa engakasebenzi selokhu wagqiba izifundo lezi ukhala labanye.
Hawu 2024 ngisengikhangela khathesa nti ngiyabona sibili ukuthi ebenzima usuke wabanzima ngoba besengiqedile isikolo bengenza i-development studies. Sesifikile isikhathi sokuthi ngibe sengi-apply ngidinga imisebenzi. Ama-rejection ebebaningi kakhulu. So usuke wabanzima kakhulu for mina, kodwa xa sengikhangela u-2025 I'm hopeful ukuthi on the way, along the way, ngizathola something.
Uyalila lo mbalisi uHope Ranganayi.
U-2024 wami, yeah, ube full of ups and downs, but economically really disability and poverty has always been into esihambisanayo lezo. Bekunzima nje ukuthi nami ngumzali ngikhubazekile, kodwa ngingumzali ukuthi ngikwanise ukuthi umntanami la athole okwenele empilweni, ukudla okweneleyo, isizwe landlani. Bekunzima but sizamile nje ukuphusha ukuthi siqhubeke. Ngikhangelele lama ukuthi 2025 khabe nganolula nyana.
Abesifazana abaningi bathi akuqhubeki lamabhizimusi ngenxa yokuswelakala kwemali yokusungula amabhizimusi njalo lokungatholakali kwemali kuZulu. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Okwamanje sike sizwe okwethulwe nguNtungameli Nkomo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba.
Langala phuma lendaba, langala phuma lendaba, lashona lendaba, langala phuma lendaba, langala phuma lendaba, lashona lendaba.
Kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba namuhla siza lezibuhlungu. Sixoxa ngokutshona kukamnumzana Richard Ngalo Mabena, owayengumtshayeli weqhawe lesizwe uJoshua Mqabuko Nkomo ngesikhathi somzabalazo. UMabena ubhubhele eMelika lapho abesehlala khona. Utshone mhlaka-10 kulinyanga eseleminyaka yokuzalwa engamachumi ayisishiyangalombili lambili 82. Uchiye umbiko ukuthi ufuna ukuyabekwa ngakibo eFilabusi esigabeni seGwatemba, kodwa uDubo ikuthi isithupha sakhe asitholakali okungenza ecine esebekwa eMelika. Sixoxe lo nkosikazi wakhe uMama Gloria Nkomo, yena othi labesigodlo seZimbabwe eMelika bathi akula ncedo abangabapha lona nxa kungela sithupha.
Mina ngihlale laye from 2013, kwathi ngo-2017 wahlatshwa umkhuhlane waba le-prostate cancer eseGeorgia. EGeorgia welatshwa i-prostate cancer yaphela. After that 2018 waba kidney problem. So ubeselatshwa ama-kidneys khathesi ubaba uMabena ehamba kathathu ngeviki. Kuze kwathi-ke mhlaka-10 mhlaka-9 ebusuku ubaba uMabena ngikhulume laye nje sithi hayi, mina vele uyazi sengifuna ukuhamba ekhaya, ngifuna ukuhamba ngiyebekwa ekhaya. Wasihlanganisa nomntana nakho umfana okhona ohlala eVegas. Wathi mina ngifuna ukuyabeka ekhaya, ngifuna ukubekwa la.
Liza kulandela yini konoko, ngoba sizwa kuthiwa ungani kukhona okuhluphayo.
Besifuna ukukulandela but osokuhlupha ikhona lokhu ukuthi dala sithupha sekhaya, dala isi-certificate, dala i-passport engena ngayo kuleli lizwe kalayo.
Ongangokuthi usesebenzisa amaphepha eMelika kuphela.
Ye, ulamaphepha aseMelika, ube yi-citizen yala ngoba ubaba I think Ulama 40 or 45 years ela, or more than that.
Kodwa ekhaya khona isithupha somuntu nxa uyisizalwane seZimbabwe amaphepha ayabe ekhona bathi kwehlula ngapho ukuthi kutholakala.
Sizamile abantwana basekhaya abantwana bomni wabo bahamba bayezama but kuyehlule. Kwasekusithi omunye wabafowabo wakwamabhena wasithumelela iinamba zesithupha wathi ziinamba zesithupha but iinamba zesithupha asizo ezihambelana lomabhena iinamba lezi zihambelana lomunye umuntu ngoba ifela busi i-under 21 yena isithupha sinike sona si-under 27 i-last number is 27 instead of 21 so that means isithupha lesanakasiso sefela busi it's not even for umabhena
yena ubaba ngowefela busi
yena ubaba ngowefela busi ezalwa efela busi uNkathazo Mabhena then umama wakhe kwakuthiwa uMbuthanelwa Jubane wayezalana labo uMaplot Jubane but bonke sebasithiya abazali ubaba vele kufamily kaMbuthanelwa Jubane lobaba uNkathazo ube sesele bebabili lomunye useZambia ukhona yaphila
bonabo abasekhaya othi labo bake bazama ukumtholela isithupha lamaphepha kwehlula bahambile yini bayabonisana labalisa lezinduna bakhuluma lazo ngalolu daba
ngithe ngibuza kukhanya wathi kabahambanga ukuyabonana labalisa ubaba omncane ongiqhubele inamba yona leyo umfowabo okayiso umncane ungitshela ukuthi yena yena ukuthole kuma-title deeds akhe ayelawo ikhaya khonale but hayi lesi sithupha kasiso sakhe
libona ngani lingaphathiswa njani ma
ubaba nxa abezapho abanye abamaziyo abakhona le khaya abanye abafowabo basimele khonale ubaba ayibekwa lapha endaweni akade efuna kuna nxa njalo kunga finyeleli ukuthi simlahla khona le khaya sesizagcina simlahla e-Atlanta ngoba lapho esihlala khona kathese North Dakota kabambeki umuntu kuze kuyofika uJuni kuyasinowa nje ngikhuluma nje kakuhlumeki laphandle
umama Gloria Nkomo ngonkosikazi kamufi uRichard Ngalo Mabhena yena owayengumtshayeli walo owayekhokhela ibandla lezaphu umnumzana Joshua Mqabuko Nkomo asidibaneni kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami uNtungamile Nkomo
Siyabonga kakhulu Ntungamile Nkomo. Kuhlelo abaculi bethu liviki sileqembu lerumba elizibeza ngegama lokuthi ama elephant amahle liphethe iEP yalo entsha elesihloko esithi kuqina ngamandla. Nansi isikhulumeli saleli qembu uKhumbulani Ndlovu.
Sama elephant amahle smile chocho esigabenza endaweni yakwaskete esigodini sakho dry emculesi album EP yethu esithathu le EP esithathu sama album ayi 2 ne single track e 1 ne EP e 1
abangathanda ukuthenga umculo wenu kumbe ukuxhumana lani balithola njani?
Abangathanda ukuzithola bangasithola ku 0836 040 56, eFrankisha ungasithola ku 0653 69 295, sithi eDipsuti uzosithola ku 0679757394, ogcina ithi 0653 06 9792. South Africa. The numbers are Zimbabwe, it's Tolangala Golems, who was a two. Amasid, that's 2637733631 37.
Abalandeli ubachiela wapamazi.
Akubalandeli ngicela isupport, ngicela isupport kubalandeli, supporting ama elephant balandeli, ngicela ngicela isupport, ngicela isupport kubalandeli. Abantu bethanda umculo wakithi oyirumba, sicela nje abantu support umculo wakithi oyirumba. Asupportane abantu bakithi ngicela. Ekhona ukuphila ngemali. Ekhona ukuphila ngemali. Ekhona ukuphila ngemali. Bona kubalulekile ukubamba ibudget.
Singekehlukani-ke sikhangele ebezihamba phambili. Singakehlukani-ke sikhangele ebezihamba phambili. UZulu ukhuthaza ukuthi aqhubeke esipha igazi kakhulu ngesikhathi sekhefu lekhisimusi lokuqala komnyaka omutsha. Izakhamizi zeWange zithi seziphelile izifuyo ezibayeni ngenxa yenyamazana zendle. Silu gqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngutabo kancube ngisithi lilale. Abangenelisanga ukulalela uhlelo lwethu lilakho ukuyaye ebulenjini kukheli ethi www.voaindebele.com.
Ngibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.